This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 4 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kilohertz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Vamwe vatsigiri vebato reMDCT vanorohwa kushamva mudunhu reMashonaland Central nevanofungidzirwa kunze vatsigiri veZANU-PF. Vanhu vanoudza Human Rights Commission kuti mapurisa nemauto ndo vari pamberi mukutyora kodzero dzevanhu munyika. Vamwe vanhu voronga kuratidzira pamiganhu yenyika vachinyunyuta nechirongwa chehurumende chekurambidza zvimwe zvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika kupinda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatsigiri vebato reMDCT varohwa zvakaipisisa kushamva mudunhu reMashonaland Central nevanofungidzirwa kunze vatsigiri veZANU-PF. Vatsigiri veMDCT ava vanoti vanga vaenda kunoviga mumwe wavo akashaya asi vazorwiswa vari pamariro apa mudunhu reMadziwa. Kwete tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGilbert Kagodora vanoe nengwe MDCT mudunhu iri.
Tine member yedu yepati ya National Executive Member akashaya mari mwezuro. So sisi sema members yebato takauya kuno kumadziwa kunochema mumwe wedu. Unfortunately, so pata kwa wanu MDC including Senator Lilian Tuvios, National Executive Member Memory Mpondia, nema members mamwe National Executive including myself, nema members of province, the Mashonaland Central.
Saka Martin, ndiani wamanga muchiviga?
Evangelista Kaundikiza, a member of the National Executive of the Women's Assembly.
Vaka shaikira kupa?
Vaka shaikira kuchitunguiza bodi ya wakato uya kunokushamba nezuru.
Saka mazo, kwa nisa ere kuwiga mufi?
Tanganiza kilipo, at least paso ita intervention ya mapurisa, pama shedu wa mapurisa atozo ya pa funeral page.
Pani vasungwa ere?
Havasa ati mapurisa vachiri vakamira, havasa havana munhu akasungwa izvezvi.
Ko pane vakuwara pana aenda kuchipatara here?
Memory Mpondia ndiyaenda kuchipatara. Ino ndiyanyanya atakwa zvakanyanya.
Chikonzero chei chaita kuti munge muchirwiswa?
Vanhu veZANU believes kuti Shamva North is a no-go area for a movement for democratic change. And seeing us here, zvabva zvaita kuti vavhunduke presence yedu. Nekuti zvinobva zvaita kuti vamwe vanhu vari kuno vanotya vazive kuti musangano weMDC uriko.
VaGilbert Kagodora vanoe nhengo yeMDCT vari parunhare kushamva. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF kana kumapurisa panyaya iyi. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission raita musangano nevanhu muchinoi nhasi umwe vanhu vati mapurisa nemauto ndo vari pamberi mukutyora kodzero dzevanhu. Mutorero wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuchinoi amai Cleopatra Mubvumbi vanoti commission inofanirwa kuongorora kutyora kwekodzero dzevanhu pavanenge vachiratidzira vaine mvumo yemapurisa uye pamaroadblocks. Amai Mubvumbi vanoti mapurisa nemasoja ndivo pamberi kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Maroadblocks akawandisa murodi umu. At the same time, zvinhu zvavanenge vachida vachibvunza, matriangle tinawo, zvese zvavanoda zvese. Asi mupurisa anotidzika undiratidze pane spare wheel. Ini motikari yangu ine vhiri kumashure rinotooneka, but anotidzika pasteri ndione vhiri iro and asari kurona. Saka point yacho ndotoishaya kuti chii. Saka ndinoona senge abuse, harassment and kude kungoti tingovafila. Saka ndiri kukumbira kuti nechirongwa chataita panapa ichi titange tatora isusu iwo mapurisa tova educator. Kuti munhu anobatwa sei, anohandliwa sei.
Mumwe mugaro wemuchinoi uye vachiita zvematongerwo enyika vatendai musonza vanoti dzidziso iri kuita commission kuvanhu yakanaka asi inofanirwa kutanga kuitwa kumapurisa. Vamusonza vanoti mapurisa, masoja nevasori ndivo vanotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya.
Tiri kuti urongo hwavauya nawo hwakanaka, asi tatichikumbira kuti zvavari kutaura umo vazviudze vanhu vacho vanokanganisa magariro evanhu zvakanaka, vanove mapurisa, masoja nemaCIO ndo vari kutoda dzidziso hombe vasati vauya kwatiri.
Komishina Petuna Chiriseri vanoti komisheni yavo iri kushushikana nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa. Amai Chiriseri vanoti mukuru wavo vaElijah Mugwadi vari kutaurirana nemukuru wemapurisa Commissioner General Augustin Chihuri nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika nemapurisa.
And that is the role of our chairman, and he mentioned to the civil society meeting that we had last week that he was the first one to pick up the phone to personally engage the police commissioner general on the issue, and there are pending meetings concerning that.
Amai Chiriseri vakurudzira vanhu kuti vauye kumahofisi avo kuzomhanara nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzakasiyana-siyana, kwete dzezvematongerwo enyika chete. Komisheni yekuongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika yakaumbwa muna 2010 zvichitevera bumbiro idzva remutemo renyika. Kusvikira pari nhasi, nyaya dzinodarika 400 dzakaunzwa pamberi pekomishina iyi munyika. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti komisheni iyi haina meno, nekuti kunyange vamwe vanotyora kodzero dzevanhu vachizivikanwa vanoregedzwa vachiita madiro ajojina. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Masangano akawanda kusanganisira revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika, reInternational Cross Border Traders Association, reTajamuka ne #ThisFlag anoti ari kukurudzira vanhu kuti vasaenda kumiganho yose inoshandiswa kupinda munyika pamwe nekubuda kubva musi wa8 mwedzi uno. Mutauriri weCitizens Movement, sangano rinonzi rakamirira masangano ose ari kuronga kuratidzira uku, vaJoseph Chanakira vanoti varonga kutora danho rekuratidzira senzira yekuratidza kuramba kwavo kutambira mutemo weStatutory Instrument 64 wakadzikwa nehurumende uyo unorambidza kupinzwa munyika kwezvigadzirwa zvinobva kunze. Ngatinzwei hurukuro yataita navachanakira pamusoro penyaya iyi.
Zvatiri kuita vakuru ndezvekuti tiri kukumbirisa vanhu vemuZimbabwe vari kugara mukati medzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe. Tiri kuti kwavari izvo hurumende yedu haichatibvumiri kutumira mbatya dzatinenge tatenga. Saka tiri kuti izvozvo zvinotikanganisa mararamiro edu. Saka tiri kuti kuvanhu neurongwa hwatinahwo hwekuratidzira kumabhodha vatisapote, vatitsigire kuti hurumende ione zveshuwa-shuwa kuti yakakanganisa. Kana ichinge yaona kuti yakakanganisa, inozotitaurira kuti ichapagadzirisa sei ipapo kuti vanhu vagone kuendesa zvinhu zvavo zvavanenge vashanda.
Mungaona here vanhu vachitambira kurudziro yenyu yekuvhara mabhodha iyoyi?
Inototambirwa chete, nekuti kune vanhu vakaita sana namaraicha vaitakura mbatya dzichibva kuno kuenda kumusha. Vanhu ava vakandiwa out of business, nokuti zvokutakura zvacho hapasisina. Mutsvagurudzo dzataita nekutaura navanhu vari kuisapota nhauyi, vachiti yakanaka, ngatiratidzirei kuhurumende kusvika hurumende yedu yazodzidza kutora madhisizhini ichinge yakonsulta vanhu.
Zviri pamutemo here zvamuri kuita izvokukurudzira vanhu kuti vavhare bhodha?
Hatisi kukurudzira vanhu kuti vavhare bhodha. Isu tiri kuti tiri kunoprotesta tiri kumabhodha. Asi zvamunoziva imi ndezvekuti panoprotesta vanhu, maservices anova disrupted.
Iyo hurumende muri kumboedzawo here kugara nayo pasi muchikurukura pane kutora matano akaita saiwaya?
Ndinofunga muchiri kurangarira kuti musi wa 1 July kwakaita nhau yakaita seiyoyi vakarovana navanhu vehurumende yedu vakarovana navanhu kumabhodha panhau iyi. Vapedzazvo vakamboita senge varivhaiza mutemo uyoyo vachibvisa nekuwedzera zvinhu, asi kubva musi wa 9 vane zvimwe zvinhu zvavari kuwedzera futi palist. Havana kumbosangana nemacross border associations kana nevanhuwo zvavo nedzimwe nzira dzavanoziva kuti vangasangana sei neruzhinji rwavanhu. Vanongoita chete ivo zvavanenge vachiona kuti ndo zvakavarerukira.
Vanga vari mutauriri wesangano reCitizens Movement vaJoseph Chanakira vari parunare kuJohannesburg, South Africa neStudio 7. Zvichakadaro, mapurisa anoti akasunga vanhu vatatu nezuro. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Sharamba vati vatatu ava vakabvisa mupurisa hembe nebhutsu. Mune imwe nyaya kuBeitbridge, mutongi wedare amai Gloria Takundwa vapa vamoge Ncube mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge vazvipira kumapurisa nezuro. VaNcube vanga vachitsvagwa nekuratidzira kwakaitwa pabhodha mwedzi wapera. Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravaNcube vaPatrick Tererai veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Taenda kukoti makwini. Anga zizwa ni public violence. Kaya waka sumba kubendzi. Mkwa 14-3 July. Saka anga zinda kwa sujuenu wapani wangu ya 14-2. Atita abuwa beure $100.
Saka nguwa ese angari mutirongo ere?
Ayo, no angasira. Aka zisari ndaiga kuma purisa nezuro.
Mapurisa achi ne mamu anuwa achi rukutuwa gaere kana kuti ndiye iwe kupedzisira?
I believe this is the last one. Those in the Sunday and Gala accused number 27, but when we saw that to go to Gala Sumba.
Sakapana Kabuma Mosha, I reckon out Visa or Kuramba Mosha Zarupomiru.
Visa Kuram, Sakatra, Getanga, I think we can 22.
VaPatrick Tererai, Vanue Guetare, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Variparunare, na Blessing Zulu Studio 7. Bato rezanu PF Politburo nezuro rakadzinga vamwe vakuru vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Vakadzingwa mubato vanosanganisira munyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda uye munyori wesangano Drodzokorora uye mutauriri wesangano vaDouglas Mahia. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaMahia avati zvakaitwa nebato iri hazvina maturo ose.
Ndine urombo nekuti chinhu chavakaisa matiri chikadyarwa chikakura chikamera chikaburitsa zvibereko zviri kudyiwa nevanhu vese vanoda kuti nekukura kwachaita chiri mari kumatiri kwemakore anodarika makumi mana. That is the political component iri matiri. Woti tiisu hatifani kuti tinge tisaishandise, tinge tisina nzvimbo yekuishandisira. Kutidzinga musangano vanogona kuti dzinga nyama, asi mweya wedu nezvinangwa zvinofanira kuti zvinge zvichisvikwa. Tinongoramba tichitaura nekuchitaura pamusoro pekuti zviitwe tichinamata nekuna Mwari kuti Mwari zvatakafira nezvatakatambudzikira isusu vamwe tiri vapenyu vamwe vakafa vane zvavakafira zvinofanira kuitika izvozvo zvekuti ruzhinji rwevanhu rurege kutambura sekutambura kwavari kuita. At least vawanewo rugare vazvinzwe kuti takasununguka zvinoreva vanhu vakasununguka.
Musati madzingwa manga mapuwa tsamba here dzekuti muri kupomerwa mhosva dzekuti?
Ina handina kumbopiwa hameno vamwe vangu, asi ina handina kupiwa.
Saka mubato iri panonzi kana usina kugutsikana unokwanisa kudzokerako kana kuti kuita iya inonzi appeal. Imi muri kutarisira here kuti muite izvozvo?
Inini pachangu handioni chikonzero chekuti ndinga chindoita appeal nekuti mukati mangu muri kutimo chakadyarwa mandiri nekusimba kwachakaita chikuru pane zvavanofunga ivo. Saka ndinoda kuti ndivape mukana wokuti vafare nekufara kukuru kuti vakadzinga munhu akarwa hondo akapa simba remazvematongerwo enyika zvavaita kuti ivo mumwe nemumwe ave nehuminister uye kuti agare chigaro chikuru mubato ratakachengeta kubva richiri diki rakabhanwa nevarungu.
Sekunzwa kwamuri kuita ndiani apa akaita kuti munge muchidzingwa mubato?
Nokuda kwekuti zvinhu zvakaitika nezuro chaiye pandakazviziva uye zvese munhu anga ari muchizarira akasungirirwa ndaandisati ndanyanya kutsvaga kuti ndiani akazviita. Zvakatongouyawo kwandiri semasoko angokandwa kwandiri ndichianzwa ndinza handisati ndaziva kuti ndiwanani asi chandoziva inini ndechekuti inyaya bedzi dzekuti varume ava veG40 vari kuda kugadzira nekubudirira mune zvavakananga munyaya dzesimba rezvematomerwo enyika munyika munomu.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama neZuro vakataura nezvisvaro zvenyika dzemuAfrica kusanganisira vechidiki 56 kubva kuZimbabwe. Vechidiki ava vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship chinodzidzisa vechidiki zvidzidzo zvakanangana nekuti vave vatungamiri. Studio 7 yakataura nevamwe vechidiki ava. Totanga kunzwa kubva kuna vaGolden Maunganidze ava vanova mutori wenhau uye vari mudzidzisi mukutapwa kwenhau ava vanotaurawo zvavakadzidza kubva kuna vaObama neZuro.
Chakanyanya kukosha chandanzwa kunabva kuna vaObama ini semutori wenhau ndechekuti nyika kuti ibudirire inodawo media yakasununguka, inoda kuti kana government kana hurumende ikwanise kusunungura nekupa vanhu vanotora nhau mukana wekuti vakwanise kutsoropodza panoda kutsoropodzwa, vakwanise kupawo mazano panoda kupawo mazano. Nyika kuti ibudirire inoda kuti vatori venhau vanga vaine rusununguko rwakakwana.
VaGolden Maunganidze ndemumwe vechidiki vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship. Mumwe wevechidiki anga aripo ndava O'Brien Makore vanokurudzirawo vechidiki veZimbabwe kuti vashande nesimba zvisinei nezvimingamupinyi zviripo munyika.
Zvandinoda kutaurira vechidiki ndezvekuti pari kuda kuti tishande nesimba uye ngatirambei tiri focused pane pasinei nematambudziko atingadai tiri kusangana nawo. Ngatifungei nezveZimbabwe tichitarisa munguva yemberi, ngatiregei kuvhiringidzwa nezviripo. Saka ngatishandei nesimba, mikana yatiri kuwana irimo macommunities iyoyo, ngatise effort yedu yese titry kusimudzira nyika yedu, nekuti tinonyatsoziva kuti mangwana akajeka uye tikashanda nesimba pamwe chete zvinhu zvinofamba mune zvakanaka. Muzvidzidzo zvangu takasvika pakunyatsoona kuti kuAmerica ndiri kuZimbabwe ndaingofungidzira kuti kuno kunotambwa. Paunotanga kufunga nezveAmerica unotanga kufunga mayouth vapano vanenge vapfeka makepi vakarembedza mabhuruku, asi aiwo takatoona kuti zvinhu zvaiya zvakasiyana, mayouth ekuno anotoshandawo chaizvo.
VaO'Brien Makore ndemumwe vechidiki vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship. Tabatawo waFree Blessing Murawa.
Alright, muZimbabwe ndiri chiremba wemeno, dentist nemuchirungu. Asi ndinoshanda nemaorganizations akasiyana-siyana mangu ari muZimbabwe, mwari kunze kweZimbabwe. Kubatsira vanhu vari kumamisha vari kuZimbabwe kuvapa kuvarapisa pachena. Ndafara chaizvo kuva ndichingovawo one of the people akwanisa kuona president. Ndandisafungira kuti muupenyu hwangu ndaikwanisa kuzosvikawo pachidanho ichi, but ndaonawo president vachitaura ndanzwa vachitaura maira nezve utungamiri leadership. Kuzvideredzera kwavanoita kungava vari munhu mukuru munyika munomu, asi vanoyatinoti humility pachirungu.
Vanga vari vaFreeman vaFree Blessing Murawa. Zvichakadaro, pane vamwe vechidiki kubva kuZimbabwe vakakwanisawo kuwana mari dzekuita zvirongwa zvavo. Vakawana mari ava vanoti Nobukosi Ndlovu, Kudzai Isaka Jero, Chipo Chikomo naCollins Nyamadzau. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nhasi vari kusangana nevakuru vemauto enyika yavo apo America iri kusimbaradza kurwisa vanopfurikidza mwero vari muLibya. Musangano uyu uri kuitirwa kumuzinda wemauto wePentagon. Kurwiswa kuri kuitwa muLibya kuri kuzivikanwa nekuti Operation Odys Lightning. Nzvimbo dziri kurwisa dzinosanganisa Gulf of Sidra pedyo neTripoli neBenghazi. Zviri kubuda musarudzo dzemuSouth Africa zviri kuratidza kuti mapato anopikisa ari kukunda bato riri kutonga reANC. Mavote ari kuverengwa adarika chikamu chiri pakati nepakati uye mapato akaita se Democratic Alliance ari kutungamira munzvimbo dzakawanda. DA iri kutarisirwa kutora zvechigaro chayo ku Cape Town uye iri kukwikwidzana zvakasimba ne ANC Pretoria ne Johannesburg. Mwenje wemaolympics wakasvika muRio de Janeiro kuBrazil nezuro nechikepe. Asi mapurisa akamanikidzwa kukanda utsi hunokachidza sezvo painge paine vamwe vanhu vainge voratidzira vachiti havasi kufara nekuitwa kwemitambo yemaolympics muBrazil. Mwenje uyu uchaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana muBrazil usati waenda kunhandare yeMaracanã uko mitambo iyi ichaparurwa zviri pamutemo. Vanhu vakawanda vane maonero akasiyana-siyana pamusoro pedano rakatorwa neNational Council yeMDCT neZuro rekuwandudza bombero remitemo kuti rikwanise kubvumidza kuvepo kwevatevedzeri wemutungamiri webato vatatu. Vamwe vanoti zvakaitwa neNational Council yeMDCT hazvina kusiyana nezvagarwa zvichishorwa neveruzhinji kuti ndizvo zvinoitwa mubato rezanoPF kana richinge richida kupa masimba kumutungamiri vanotanga vavandudza bumbiro. Asi mutauriri webato iri vaobet gutu varamba kuti zvavakaita hazvisi pamutemo kana kuti zvinoenzaniswa nebato rezanoPF vachiti National Council yebato ravo ine masimba akafanana neanopiwa kuCongress kana vachinge vaine zvinoda kuvandudzwa. Vagutu vanoti danho rakatorwa neNational Council yavo neZuro idanho raive rekungotwasanudza kana kukwenenzvera zvagara zviripo. Tabata vagutu pamwe chete nenyanzvi mune zvemitemo pamwe nezvematongerwo enyika vadewa mavhinga vanove chipangamazano musangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica. Tatanga nekubvunza vagutu pamusoro pedanho rebato ravo iri.
National Council pakati pemaCongress ebato inokwanisa kushandisa simba rainaro kuongorora bumbiro romutemo remusangano yokwenenzvera ichikwanisa kuwedzera zvimwe kana kubisa zvimwe kana kutwasanudza. Ndada kuti nditange ndataura kuitira kuti vatereri vazive kuti icho chipuka chinombonzi National Council MDC chipuka chemhando ipi uyezve chipuka ichi simba rachiinaro nderipi. Saka ndaedza kuti nditsanangure kuti pakati pemaCongress National Council ndo ingangonziyo ndo dare guru rine masimba makuru mubato reMDC.
Tidhonze vamavhinga tinzwewo kuti vanotambirawo here nemazivira avo bumbiro reMDCT.
Chiripo chinofanira kucherechedzwa jonga apa ndechekudai. Masimba anopiwa utungamiri mumapato anobva mubumbiro remutemo. Bumbiro remutemo rinogona kuvandudzwa kuti munhu apuwe masimba kana kuti rimwe bazi ripuwe masimba. Asi chinofanira kuti chingwarirwe zvakanyanyisisa ndechekuona kuti hapasi kugadzirwa here chinhu chimwe chete changa chishandiswa navamugabe makore esapfuura. Nekuti munoona kuti mashandiro anga achiita vamugabe nguva nenguva chero vachiita zvinhu zvisingadiwi mubato ravo vanotanga vavandudza mutemo voita zvisingaitwe zviya voti zvava pamutemo kuti zvichiitwa. Zvino kana moti imimi neZuro nepakazovandudzwa bumbiro remutemo hatichaziva kuti zviri kufamba sei.
Vagutu,
apo ndoda kuti nditsanangure jonga kuti kana tichiti kuvandudza tinoreva izvo kuti zvakaitwa kubva pokutanga zvakanga zvaitwa nemazvo. Kuvandudza uku kwakwa kuti ndingangoti muchirungu kuti pawanike inonziyo endorsement kana kuti dare guru remusangano reNational Council. Ndati iro ndo dare rina masimba kana kuti highest decision making body yebato redu in between congresses. Ipirwe nyaya na president vaite endorse kana kuti endorse tingangoti kungotsigira kuti mukuru webato ndo zvaakaita achitevedzera mutemo webato kana kuti bumbiro romutemo. Saka zviri papa ndezvekungoti zvakaitwa izvi zvakanga zvakanangana nezviri muumbiro romutemo kune varia vakambori verenga ndovonga vanowirira neni kuti pano tori nemaarticle arimo.
Alright.
National Congress yeMDC
vagotore gaitinzwe
va resolution akaitwa
tinzwe va mavinga vanenge varoda kukanda museve
ndati ndipinde ipapo kuti inida mukoma wangu vagotutibatsire ipapo kozve ivo vatsvangira ipa vakaita chitiko chekutanga vachigadza vamudzuri navachamisa vakati ivo ndanzi neNational Council ndiite izvi nekudaro ndavakudaro handi munopaona ndomashoko avo avakabudisa iwayo kuti havasi ivo vakazviita asi vari kutura mashoko eNational Council. Zvino kana mava kuti National Council iyoyo ndo yava kuita endorse its own decision zvinorevei
apo ndaida kutsanangura kuti munoona mamwe manzwi ndingangoti pamutemo iniwo sogoita ndinoti anonzi iwo malegal terms anoita sokusiyana netingangoti panyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti mupolitics anonzi iwo mapolitical terms panyaya dzemutemo from a legal point of view zvavakaita zvakagara zvakanaka pamutemo webato saka apa tata akuuya manje patingangoti iyo from the political dimension endorsement yokuti vagadza vatungamiri vaviri vanova vachamisana vamudzuri vatangire vanga vasati vavawana mukana wokuti vachizivisa council iya kuti veduwe makomredi masimba aya amakandipa ndakazomashandisa
vamavhinga
masimba haana kufanana nechigodo chesipo tinopuwa munhu mumaoko MDC sangandere ngaringwarire zvavari kuita izvi nekuti mangwana vachaita bembera zvikazovamukira.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari chipanga mazano musanganiro Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga vari parunare kuSouth Africa. Manzwo zvakare kubva kumutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemadzimai cheMight Warriors chakakundwa neGerman 6-1 nezuro kuSao Paulo kuBrazil mumutambo wekutanga wemaOlympics. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing abata nyanzvi munyaya dzemitambo vari mutori wenhau vaStanley Kwenda.
Sekunge vasikana vedu vakatamba zvakanaka chaizvo vakatidadisa nematambiro avakaita nokuti mutambo uyu usati watambwa. Panga paine kushoro kwevasikana vedu kwakanyanya chaizvo. Kuno kuEngland kwandiri mapepanhau neavo vanoita zvekubheja vaitaura kuti Zimbabwe haina kana mukana wokunge ichihwina mutambo iwoyu zvokutoti vaitaura iwo kuti pane vanenge vachibheja vari kurutivi rweZimbabwe rekuti vangahwine vaiti ivo vanoita losi yakanyanya chaizvo panyaya dzekubheja izodzidzi. Saka matambiro avakaita akatoshamisawo vanhu vakawanda mukuona bhora iro riri nekutaurawo kwaitaura avo vashamarari vemutambo waiona kuti zveshuwa-shuwa zvinhu zvavanga vasina kutarisira kuti Zimbabwe ingakwanisa kugohisa kana chibodzwa chimwe chete. Ndakanyanyofarira matambiro avakaita muchikamu chekutanga vakakwanisa kubata vasikana veGerman zvakanakisisa chaizvo. Pakanga paine pressure yakanyanya kurutivi rweZimbabwe but waiona kuti vakakwanisa ivo kuva nemutambiro wokuti vaikwanisa kudzorera zvese zvaiunzwa kurutivi rwavo.
Pane mutambi mumwe chete here kana vaviri vamungati akatamba zvamakaonawo kuti uyu chipo chinenge chiripo?
Pane musikana anonzi Makoto aitamba ari kumashure nechekurutivi rweruboshwe. Musikana iyeye akatamba zvakanyatsondifadza nekuti akange aine chivindi.
Nyanzvi munyaya dzemitambo vari mutori wenhau vaStanley Kwenda vari parunare kuLondon naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri musakanganwa muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa musangano weMandela Washington Fellowship wakapera nezuro pamwewo nenyaya yekukwira kwehuwandu hwevana vanonzi vari kubatwa chibharo. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Vamwe vatsigiri veMDCT vanonzi varwiswa kushamba mudunhu remadziwa pavanga vari parufu rwemumwe wavo. tabatashuka kumagume chirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini Jonga Kandemiri ndikusiya mina ndimi yake mwakalele.